Anera kanaka murie Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu makumi mashanu nemumwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Nyaya yekushomeka kwavana chiremba nevakoti yopa kuti zvinhu zviite manyamamire nurongo. Muzvipatara apo mhando yechirwere cheCOVID-19 inonzi Delta variant youraya vanhu vakawanda munyika. Sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoparura zvidzidzo zvinoshandisa masaisai zvepadande mutande zvakanangana nekubatsira vana vari kugadzirira kunyora bvunzo dzegore rino dzegrade 7, ordinary level neadvanced level. Tichakupai zviri kubva kumitambo yemaOlympics kuTokyo kuJapan. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvezveutano rinoti vanhu makumi mashanu nemumwe kana kuti 51 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira munyika gore rapera vave zviuru zvitatu nemazana mashanu nemakumi masere nevatatu kana kuti 3583 nezuro vanhu mazana matanhatu nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 686 vakabatwa vaine chirwere ichi zvasiyavo vabatwa nacho kusvika pari zvino vave zviuru zana nezvipfumbamwe nemazana mashanu nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 109,546 vanhu mazana masere nevapfumbamwe kana kuti 809 vakapora zvichireva kuti vapora kusvika pari zvino vave zviuru makumi manomwe nezvitanhatu zvine mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 76,665. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira. Zvichakadaro vanotungamira chikwata chesangano reUnited Nations rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization muZimbabwe Dr. Lingon Charimari vakaudza vanhu kuti vasapote vachisanganisa nhomba dzeCOVID-19 sezvo zvichigona kukanganisa utano hwavo. Dr. Charimari vakataura mashoko aya pamusangano vakakokerwa nesangano rinoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nemadzimai reGender Media Connect Zimbabwe. Zimbabwe pari zvino ine nhomba shanu dziri kushandiswa zviri pamutemo dzinoti Sinopharm neSinovac kubva kuChina, Covax yekuIndia, Sputnik yekuRussia uye ichangopiwa mvume yeJohnson & Johnson.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Muzinda weZimbabwe uri muBotswana wave kuwandudza mashandiro nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere cheCOVID-19 munyika iyi Paine kurudzire kuti vanhu vashandise madande mutande nembozha nare. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko pamuzinda weZimbabwe muBotswana vaFrancis Chimina vaudza Studio 7 parunare kuti iri nderimwe danho rekuderedza mazuva ekushanda kubva pamashanu kusvika pamana pavhiki nechinangwa chekudzivirira kuparara kwechirwere cheCOVID-19. Pataenda pamhepo, vaChimina vange vasati vakwanisa kupa Studio 7 uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvafana nechirwere ichi muBotswana. Asi muchiziviso chakaburitswa nemuzinda uyu, vanoda rubatsiro rwekuti vakwanise kutakura mufi kubva kuBotswana kuenda kuZimbabwe, vanofanira kuita zvekutumira mapepa anodikanwa panhare mbozha vachishandisa WhatsApp panhamba dzinoti +267 7196 7240. Ndinodzokorora zvakare nhamba idzi +267 7196 7240. Kana munhu achida kuendesa mutumbi kuZimbabwe, panodiwa magwaro kana kuti kopi anoti rerufu, death certificate, gwaro rekufambisa kana kuti passport, tsamba yekuratidza kuti mutumbi hauna chirwere chinogona kutapurirwa vapenyu, tsamba yekuti mutumbi vachengetedzwa kuti usaore, uye kune vanenge vafane chirwere cheCOVID-19 vanofanira kuiswa mubhokisi risingavhurike kana kuti zinc hematical filled coffin. Izvi zvinodiwa nenyika yeBotswana zvakare. Asi pane vanoda kuradzika mutumbi wavo muBotswana, panodiwa gwaro rerufu, gwaro rekufambisa kana chitupa uye gwaro rekufambisa rehama yepedyo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nechamuka inyama muguta reKhaburoni vaEken Tendai chidarikire vaudza Studio 7 kuti urongwa uhuri kuomesera zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi.
Saka nyaya iri kunde kuti vanenge vatiomesera sezvizvarwa zveZimbabwe kuti tipe zvinhu zveemail address, because pamwe pacho patinotoendako tinoda kutoitirwa tsamba dzacho dzekuti timire line, unogona kuona kuti unospenda the whole day usina kubetserwa kozoti watimopa email zvekuti chinhu chacho chiri kuda imagine.
Vanotodai muzinda weZimbabwe watsvaga dzimwe nzira dzekubatsira nadzo vanhu, nokuti vakasadaro ruzhinji ruchatsvaga nzira dzekuendesa vafi vavo kumusha nemusango.
Kuti uwane mapepa ekufambisa zvotora kana mazuva matatu ikati yavhurwa imeo yacho, nekwacho waunenge watumira. Saka izvo zvinogona kutiremera sezvizvarwa zveZimbabwe kuti tiite zvinhu zvemaemail. Tingaitira zvinhu zvemaemail here zvinhu zvokumusha kwedu zvinoda kuti zvitibetsere? Zvinoona sekuti panotiremera ipapa.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reKhaburoni vaHoward Munemo vanoti danho ratorwa nemuzinda weZimbabwe muBotswana idanho rakanaka kwazvo.
Tikurarama munguva yakaoma, chirwere chiri kupararira muno muBotswana zvakanyanya. Saka danho ratorwa neembasi yedu yeZimbabwe kuti vanhu vaapply vari kudzimba zvose zvavanoda maererano nezvevafi nezvimwe zvatoda kuembasi. Tinoona riri danho rakanaka chaizvo, nekuti zvinodzivirira physical contact kuti vanhu tisapanana chirwere.
Nyanzvi munyaya dzeutano hweruzhinji uya vari mukoti pachipatara chikuru chenyangago Referral Hospital muguta reFrancistown muzvare Justina Mayambutse vanoti vanhu vanofanira kuziva kuti utachiona unokonzera COVID-19 unogona kutapuriranwa nekugamuchidzana mapepa chaiwo.
COVID-19 chirwere chiri serious, chinoda vanhu kuti vaite serious nekwacho, because vanhu vari kugamuchidzana mapepa ende havana kei nechirwere ichocho. Chofamba chinofamba pakugamuchidzana zvinhu, saka vanhu ngavaongorere vaite careful nechirwere ichocho.
Botswana ine vanhu zvuru zana nematanhatu zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe kana kuti 106,690 vakabatwa nechirwere icho chauraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 1,569. Mizinda yenyika dzakawanda pasi rose iri kuderedza uwandu hwevashandi mukuedza kumisa kuparara kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Kumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ raparura nhasi zvidzidzo zvinoshandisa masaisai zvepadande mutande zvakanangana nekubatsira vana vari kutarisirwa kunyora bvunzo gore rino dzegrade 7 ordinary level ni advanced level. Mutungamiriwe atus vaobet masaraure vanoti nengo dzesangano ravo dzakazvipira kubatsira vana vane zvidzidzo kuitira kuti vasanyanya kusarira shure munguva ino yeCOVID-19. Vamasaraure vanoti nekuda kwekuti havasi vose varairidzi vari kukwanisa kuwana mari yekutenga masaisai vari kukumbirawo rubatsiro kubva kune vane tsiye nyoro. Vanoti chikumbiro chevarairidzi kuhurumende kuti ipindire kuburikidza nekuvawanisa masaisai pachena achisati chapindurwa izvo zvavanoti zviri kuita kuti vamwe vadzidzisi nevadzidzi vakundikane kupinda muzvidzidzo izvi. Vamasaraure vanoti vachange vachiwanisa vana zvidzidzo zvose zvinouya pabvunzo dzavanozonyora mukupera kwegore uye nhasi vana vanosvika mazana mashanu nemakumi maviri ndo vakwanisa kupinda muzvidzidzo izvi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hongu tatanga kubatsira vana vachanga vachinyora zamanishoni gore rino reO-level. Vana vavarege vachidzidzisirwa pamaWhatsApp group dzatavarira nhasi. Hatisi kuzogumira paO-level. Tirikubatanidza vana vegrade 7 nevaadvanced level. Asi pahuko hwatatanga nhasi taona kufarira kwatangoita pane vana 520 vatotanga kupinda mumaklasi edu vakakwanisa kudzidziswa zvichienderana nemavariro ataita urongwa hwedu.
Zvidzidzo zvingani zvaitwa nhasi uye vana vari kutarisirwa kubhadhara mari here?
Nhasi kwangoitwa masabhijiti anenge mashanu asi vana vazhinji vari kuedza kufarira chirongwa ichi. Urongwa uhwu havana ava havasi kubhadhara asi mawishes anoda kuzobatsira varairidzi nedhata ndo ari kupota achimutumira kuti varairidzi vanenge vachidzidzisa vawanewo chouviri kuti vakwanise kudzidzisa nekuti dhata racho remuzimbabwe riri kuti dhurei.
Chii chasvitsa kuti munge muchiparura chirongwa chakadai?
Hurumende yedu yakundikana kuti ipe vana dzidzo muzimbabwe. COVID-19 hongu yakadisrupta asi parikuratidza kuti hapana humwe hurongwa huri kuitwa hwekuti ruzhinji rukukwanisa kuwanawo dzidzo. Tirikuona vana mumageto vaakutanga kuita maearly marriages, vamwe vakuita madrugs nezvimwewo zvakasiyana zvine zvoita kuti vatadze kuzodzoka kuzvikoro kwazvinenge zvavhurwa. Saka danho ratiri kutora iri nderekuita kuti tikwanise kuchengetedza vana varange vachidzidza kuti chero zuva razonsure mazamanishoni vanga vaine kamaungagadzirwa katinoita.
Tinorangarira kuti varairidzi maichema kuti hamuna mari dzekutenga masaisai kuti munge muchiitisa zvidzidzo izvozvi muchikumbira hurumende kuti ikubatsirei. Hurumende yakamira papi pachirongwa ichochi?
Hurumende haina kupindura, haina chairi kuita chinobatsirika kuti tikwanise kuwana mari pamadhadhekutadhe ipapa. Ndosaka tavakutodemba nemahowisha tobatsira kuti varairidzi vakwanise kubatsirika. Vamwe vabereki vanenge vaine vana vari kujoina vari kubatsirwawo nedhata kana vainayo, vamwe vanenge vasina vana kubatsirwa nevamwe. Asi hurumende chayo hapana chaati yaita.
Tichiona chirongwa ichi chinobatawo vese vana varinge vachinyora bvunzo dzamataura idzodzo. Ko vekumaruwa vasina mukana wekunge vachiwana masaisai nemadande mutande vari kubatsirwa sei?
Idambudziko huru rinototifungurudza mwoyo. Tinofarira kuti kune vashoma variko kumaruwa vanowanawo maWhatsApp vari kubatsirika. Asi avo vachinge vasina access yemaWhatsApp kuti zvitori muishi rekufunga tichivonga pamwe chete kuti tingaita sei kuti vaonewo dzidzo. Asi mukavereka mugwaro redu reeducation in emergency chat tanga takaisa maproposals akawanda anogona kuitwa kusanganisira mamobile library nezvimwe zvinokwanisa kuitwa kuti vana vemusha vawane dzidzo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObet Masaraure vari parunare neStudio 7. Tabatawo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro avanoti bazi ravo rinorumbidza chose danho reATUZ iri uye vanokurudzirawo mamwe masangano kuti atorewo matanho akadaro. Vandoro vanotiwo bazi ravo riri kushanda nemadzisawira aro kuti riwane zvikwanisiro zvinodiwa pazvidzidzo zvepadande mutande.
Izvozvo zvinozvikurudzira chaizvo zveonline izvi especially muCOVID-19 material sevazi reprimary nesecondary education tinozvikurudzira sterek zvemaonline classes izvi zvinoita kuti tidzivirire kupararira kweutachiwana hweCOVID-19 nekubatsirawo vadzidzi vedu vari kumaruwa nekuya kunonetsa kuti kusvike masaisai eintaneti kana even magetsi acho ekuti vange vari pamasaisai. Saka zvinhu zvinorumbidzwa chaizvo ende tinotodawo kuti dai vamwe vatoteedzera izvozvi zvavaita veATUZ ava.
Asi kavandoro vari kuchema kuti havasi kuwanawo rutsigiro rwehurumende kuti vange vachibatsirwa kuwana masaisai iwayo kubhadhara mari dzemasaisai nekubatsirawo vadzidzi vanenge vasina mukana yekuwana nharembozha dzekushandisa pamasaisai iwayo.
Urongwa ihwohwo huri kugara huripo hwekuvabatsira. batsira kuti vango vachibatsirikana pamasaisai ipapa. Tine vatiri kutaura navo vebazi reICT rinova ndiro rakabata masaisai aya kuti akwanise kusvika kwese kumaruwa kuti uyezve ange achikwanisa kunge achitengeka. Saka tiri kuramba tichingotaura navo tiri kutoti zvichienderera mberi nekuti kwatakatarisana nako dzidzo nefundo richange rakutoitika pamasaisai.
Dambudziko rine vana vari kumaruwa vamwe havana mikana yekuti vanga vachiwana nhare mbozha dzekushandisa. Zvii zvingaitwawo nebazi renyu?
Isusu bazi redu riri kuedza kuzama kuti tobatsirana nevatinoti madevelopment partners edu. Vamwe vacho vakatombo distributa runhare mbozha atinoti matablets chaiwo kune maruwa nekuya kusinganyanya kusvikika kuti vana vakwanise kudzidza vakashandisa marunhare mbozha yaya matablets anokwanisa kuita maonline lesson.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare nestudio 7. Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica inoti ichapa upoteri vanhu vakati wandei vekuAfghanistan vari munjodzi yekuurayiwa nechikwata cheTaliban chiri kurwisa hurumende yenyika iyi. Izvo zvinotevera kuzivisa kwemauto eNATO achitungamirwa neAmerica kurwisana nechikwata ichi kwemakore makumi maviri kuti ave kubuda muAfghanistan. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kutarisirwa nhasi kutaura nezveurongwa hwekutora vapoteri vakati wandei. Nigeria yatarisana nedambudziko rechirwere chekorera chowedzera matambudziko munyaya dzezveutano sezvo nyika iyi iri kurwisana nedambudziko rechirwere checovid-19. Mutevedzeri wemukuru mubazi rezveutano mudunhu reKano, Dr. Bashir Lawan Muhammad, vanoti nyaya yekuti mvura iri kunaya iri kupawo kuti chirwere chekorera chinyanye kupararira uye dunhu iri rine dambudzikowo rekurwiswa. Nevanopfurikidza mwero vachitsigira chikwata cheIslamic State. Kubva muna kurume vanozana nemakumi masere nevatanhatu vafa mudunhu reKano nekorera. Zvomunyaya dzekufamba zvakanaka kwemitezo munguva yehurwere dzinoti munguva ino yekubatsira varwere vecovid-19 vose vanoruzivo rwakadzama muzvirwere zvakasiyana-siyana munyaya dzeutano vanofanirwa kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru pakubatsira varwere vecovid-19. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzekuona kuti mitezo iri kushanda zvakanaka kumurwere, Muzvare Wendi netsaisawo Nyama vanoti zvakakosha kuti nyanzvi dzine ruzivo rwakasiyana-siyana dzishande pamwe chete pakurapa varwere vecovid-19. Muzvare Saunyama vanoti murwere vecovid-19 kana arwarisa zvakanyanya anoita makarurwa ayo anomutadzisa kufema zvakanaka. Muzvare Saunyama vanoti kana covid-19 yadzika midzi mumuviri wemurwere, mino dzake dzinotadza kutambira mweya unobva kumapapu, izvo zvinozokonzera kuti murapwi atadze kufema zvokuti anozoguma aiswa pamushini wekufemesa kana kuti ventilator. Senyanzvi yekushanda zvakanaka kwemitezo yemuviri, Muzvare Saunyama vanoti kana murwere ava kutadza kufema vanomubatsira nekuburutsa madziwa akakora kubva kumapapu oyeredzwa kuti abude nekumuromo nekukosora kana kuti postural drainage.
COVID utachiwana unopinga mmiri woita kuti ropa rikore uye mapapu edu aite ziwa mpengo rinowanyudza kuno kufiziotherapy zvatiri kuita kubatsira nevarwere tinovaisa munzvimbo dzatinoda kuti isusu mapapu edu akwanise kudurura ziwa riya richiuya nechekuno kumuromo rikwanise kubuda kunze
muzvare saunyama vanoti imwe nzira yavanoshandisa ndeyekupfugamisa murwere oisa musoro wake pasi maoko ake akatasanurwa nechekumberi obva atanga kurohwa rohwa kumativi kune mapapu dziwa riya robuda nekumuromo kwake
chatinokwanisa kuita kupinda matinoti mukupfugama wakapfugama kudaro unenge wakaita zvakare kuti diti rako rinenge rakatarira pasi izvi tinozvibatanidza nekurova rova nechekumashuro panzvimbo dzatinofungidzira kuti mapapu emunhu ndopaari kana tarova rova zvofanira kunge zviri zvinhu zvisingarwadzi zviri zvinhu zvekuti iwe kana uri muposition iyoyo hazvikunetse uye hautadze kufema
muzvare saunyama vanoti rimwe dambudziko guru nderekuti vanhu vazhinji vakasiya kudya kwechinyakare kwaisimbisa miviri zvakanyanya uye chinogwinyisa mitezo yese iri pamunhu kuti ishande zvakanaka muzvare saunyama vanoti zvakakoshawo kuti murwere apiwe chikafu chinovaka muviri paanenge achirapwa kuitira kuti mitezo yake idavire chikafu ichi
varwere vedu vecovid vatakambobatsira kare takaona kuti vakabva vachinja zvavaimbodya vakatanga kuenda kune atinoti mafruits vakabva vabvisa zvinhu zvakanga zvakawanda shuga vakabvisa zvinhu zvakanga zvakawanda mafuta takaona kuti pamazuva avakamira nemichero masaturation levels avo akatanga kuwedzera kana uchinge wabatwa nedziwa mupengo chicherechedza zvaunoisa mudumbu mako
aimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanobvumirana namuzvare saunyama vachiti zvinenge zvakanaka chose kuti nyanzvi dzese dzinorapa mitezo yemuviri yakasiyana-siyana dzibatane pakurapa murwere wese kusanganisira varwere vecovid-19 zvisinei kuti Zimbabwe ine dambudziko rezvikwanisiro
nyaya yekurapa covid inoda teamwork saka matimu medu munenge mune vanhu vakawanda mune mageneral practitioner mune maphysicians maphysiotherapists postural drainage chinhu chakakosha zvikuru asi chinonetsa ndechekutizvo kana PPE isina kukwana mahealth workers anotanga kutya kuenda kunorapa varwere so zvinhu zvakakosha kutizvo hurumende nemahospitari yese awanise zvikwanisiro zvakakwana zvokuti mahealth workers akwanise kupinda achirapa varwere
asi munyori musangano reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vanoti sokuziva kwavo hapana dambudziko rekushaya zvekushandisa muzvipatara zvehurumende zvokuti vashandi vose vanowana zvipfeko zvinovadzivirira kutapurirwa COVID-19 mutauri webazi reutano vaDonald Mujiri vanoti bazi ravo rakatambira mwedzi wapera rubatsiro rwezvimwe zvinhu zvekushandisa muzvipatara zvakabva kuGermany izvo zviri kurerutsa dambudziko rezvikwanisiro munyika hurumende yakazivisa mukupera kwesvondo kuti yaive nevarwere vecovid-19 vari muzvipatara vanodarika mazana manomwe uye zana nemakumi matatu nevatatu vevarwere ava vainzi vairwara zvakanyanya vari muintensive care ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamiri
mitambo tombotarisa zviri kuitika kumitambo yemaolympics kuTokyo China ndiyo iri kutungamira pamenduru dzegoridhe kumakwikwi aya sezvo yave nemakumi maviri nepfumbamwe kana kuti 29 ichiteverwa neAmerica ine makumi maviri nembiri Japan iri pachidanho chechitatu ichiteverwa neAustralia neRussia Olympics Committee panyika dzemuAfrica South Africa iri pachidanho chemakumi matatu nembiri kana kuti 32 negoridhe rimwe nedzimwe menduru mbiri dzesirivha dzimwe nyika dzine menduru dzegoridhe kubva kuAfrica iTunisia neMorocco Zimbabwe haina kana menduru imwe chete yayakawana kubva kumakwikwi ari kuitwa aya mushure mekunge vatambi vayo vose vashanu vaburitswa vasina kuenda kure. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mafulas Mhlanganya wewe Studio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Olympics Committee vatavani Gonye.
Iko zvino zvaitika ndezvekuti maathletes fedu vakapedza maevents avo avaita padete kwati muna akapedzisera sezvamakaona angari Scott Vincent ndiye akapedzisera kutamba ende kutamba kwaka think panda akapedzisera kutaura nezvake anga achiri mumathird round ari kumasecond round akazopedza inonzi fourth round ndopa akapedzisera aita number 16 ari tied for position 16 in the final standing. Kutamba kwatinoti isusu kwakwa kuri kwemberi kuriwe kuratidza kuti munhu anoziva mutambo wake. Achiuya pano kumaolympics Scott Vincent akazopedzisira kumiro yachikwata cheZimbabwe anga ari number 51. Saka kuzopedzisira kumaolympics asvika kuchinangwa chekuti aita number 16 tinoona kuti akaedza ende score yake akapedzisira nayo yange akanaka. Saka ndinoona isusu kuti kutamba kwaita vatambi vedu vashanu ava vanhu vachiri kukura, vanhu vatiri kutarisira kuti vachaenda mberi vachitamba sporti yavo ende zvakare maresults avo isusu tinese Zimbabwe Olympic Committee tinoti isusu ngatikamuchirei zvabuda vaaedza vagona.
Tinoona zvakare kuti Ngoni Makusha akawanikwa iye achimhanya akabuda sei?
Ngoni Makusha akamhanyawo 100 yake 100 meters ndokutanga kwake akanga kunda kuinonzi preliminary round yekuti vazoenda kunext round yangeri first round. Vabva musecond round akazokonewa kuti achipinda kuti aende kumasemifinals nekuti vakazobvisa yainzizo quarter final kuti hara vakubva straight from first round vachienda kumasemifinals. Saka ndopa akakundikana kuti achienderawo mberi kumasemifinals. Saka ndopa akagumira aita marounds mairi yepreliminary nefirst round. Saka ndokuguma kwake kwaakaita Ngoni.
Tinoona kuti parizvino Zimbabwe yava kubuda mumakwikwi aya isina mamenduru. Imi seZimbabwe Olympic Committee munoti chiina zvoizvi?
Tinobvuma, tinoti isusu ndokuti kuongorora kwedu tikatangira pekutanga ndepekuti hatisi kufara ende nyika yese inofanirwa isingafari kuti Zimbabwe kumira kwayakaita nekugona masports ive ichitumira vanhu vashanu. Ndopi kutangira ipapo kuti tinofanira kuongorora kuti tisina kunongedza kuti zviri kubva nepapi. Pati tibvume kuti nyika yedu pairiko zvino kuti tichionekwa tichitumira vatambi vashanu zvinhu zvekuti zvinofanira kutishungurudza ende zvinotishungurudza. Tinoti isusu seZimbabwe ngatitarisirei kuti chii chatingaita ende tine urongwa hwekuti tigare nevamwe vese vatinoti mastakeholders, manational associations, negovernment nemaprivate sector tichitangira ipo pano singamirire kuti tizosvika kuFrance. But tino urongwa hombe hwekuti tese tikaita takabatana tiite maaction plans atikuziva isusu kuti anogona kutiratidza chinda mberi.
Mutungamiri weZimbabwe Olympics Committee vatavani Gonye vari parunhare kuTokyo kuJapan naMavelas Mhlanganya wewe Studio 7. Chirongwa cheLive Talk nhasi na8pm manheru tiri kutarisa nyaya yekufa nekubatwa kwevanhu vakawanda munyika nechirwere cheCovid-19 zvikuru zvatanga kupararira mhando yechirwere ichi inonzi Delta variant. Wedu yapera rakaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu makumi mashanu nemumwe kana kuti 51 vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Nyaya yekushomeka kwavana chiremba nevakoti yopa kuti zvinhu zvinyanye kuita manyama amire nerongo muzvipatara apo mhando yechirwere cheCovid-19 inonzi Delta variant youraya vanhu vakawanda munyika. Sangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoparura zvidzidzo zvinoshandisa masaisai zvepadande mutande zvakanangana nekubatsira vana vari kutariswa kunyora bvunzo gore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana uchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vuvnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Angenjabulo kustudio 7, ngomvulo mhlaka 2, uNcwabakazi 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
khanya abantu okuminyanini sibile siminyeminye siyaphambili ngoba umkhuhlane lowo xa kulokhu kuyenziwa isiminyeminye awusozuphele njalo uzabhidliza imphefumulo yabantu abaningi.
Abohlangothi olubona ngezempilakahle kwinhlanganiso ye-World Health Organization bakhuthaza uzulu ukuba engahlabi ehlanganisa amajekiseni avikela iCOVID-19 akhona eZimbabwe.
Sala sivalela amanzi. Basivalela amanzi abasitshele lesizathu ukuthi indaba besivalela amanzi. Aphala sitshele ukuthi kule COVID. COVID elithi sihlale sigeza izandla msuku zonke kodwa amanzi asiwathola.
Zithwele amagabha avuzayo izakhamizi zeGwanda ngodubo lwamanzi kulandela inyathelo lwabezinwa lokuvalela umanisipala waleli dolobha amanzi ngenxa yesikwelete. Ababalisi bemaphandleni bathi baqalisile namhla ukuqeqesha abanye abafundi ikakhulu labo abazabhala imihloliso lonyaka besebenzisa ubulembo be-internet. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abohlangothi olubona ngezempilakahle kunhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-World Health Organization bakhuthaza uzulu ukuba angahlabi ehlanganisa amajekiseni avikela iCOVID-19 akhona eZimbabwe ngoba lokhu kungadala eminye imikhuhlane emzimbeni.
Abe-World Health Organization WHO bathi lanxa inani labantu asebehlaselwa yiCOVID-19 lisehla kancane elizweni, abantu bengayekeli ukulandela iziqondiso zeCOVID-19 lockdown lokungephuli umthetho behlaba behlanganisa amajekiseni awe-vaccine. Ekhuluma kuhlelo lokufundisa intatheli zindaba nge-COVID-19 emhlanganweni wekulenjini owe-Zoom oqoqwe ngabenhlanganiso yokwethulwa kwemibiko e-Agenda Media Connect Zimbabwe, umeli we-WHO elizweni ebona ngehlelo eziqondane legciwane leli, uDokotela Lincoln Charimari uthi ilizwe lokhe liphakathi kobunzima balolu bhubhane. Uqhubeke ethi inhlanganiso yakhe isivumele ukusebenza kwamajekiseni amahlanu eZimbabwe kodwa asebenzayo kwamanje mane abalisa iSinovac, iSinopharm, Covaxin, leSputnik, elesihlanu eleJohnson and Johnson alikabi khona elizweni. Emizameni yokumelana leCOVID-19 izweni, uhulumende weZimbabwe uqhubekela phambili ngeziqondiso zelockdown okwesikhathi eside emizameni yokumelana lobhubhane lolu. Kusenjalo, ikansili yakoBulawayo imanyene logatsha lwezempilakahle kanye labezomvikela abeZimbabwe Defence Forces kusukela kusasa kuze kuyefika olwesihlanu bakhangelele ukuqala uhlelo lokuhamba behlaba abantu ijekiseni yeCOVID-19 vaccine eCowdrey Park lemganwini. Umabhalane wekansile yakoBulawayo uMnumzana Christopher Dube ukuphela umbiko lamhlanje ethi lolu hlelo luyaqhutshelwa eCowdrey Park, hlalani kuhle consortium office lemganwini Food for Less Shopping Center phansi kohlelo lwabezomvikela lokusebenzelana loZulu. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital uSikhuca Mfundo Solwayo Ngwenya uthi isiminyiminyi esikhona ezweni yiso esesidala ukubana umkhuhlane ungapheli.
Awunye njalo sikhwayisa ikhona lokhu ekade sikhuluma ngakho endabeni lezi ezemfalezi ukuthi abanye selilokhu eliminyana khanya abantu hayi okuminyanini sibile esiminyeminye siyaphambili ngoba umkhuhlane lowo xa kulokhu kuyenziwa isiminyeminye awusozuphele njalo uzabhidliza imphefumulo yabantu abaningi. Yikho engakuxwayisa amahlaba ezulu konke khona okwesakukhulumayo kwama-face mask lokugeza izandla lokungahambihambi nje yikho nakuqakathekileyo.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Efi Mbambi. Ncube uthi ngesikhathi se-lockdown amalungelo oluntu ayephulwa okudlulisileyo.
Nge-lockdown yokuqala uhulumende wathembisa ukuthi amalungelo abantu azahlonitshwa, sabona amalungelo abantu engahlonitshwa. Wathembisa njalo ukuthi uzalungisisa lokho abantu ababekhala ngakho, kodwa namhlanje amalungelo abantu asehlukunyezwa vele endaweni ezihlukahlukeneyo zelizwe.
Okwamanje asebehlatshiwe ijekiseni yokuqala yokuzivikela kuleli gciwane bebesebephezu kwesigidi lengxenye 1,654,112. Kuthi asebehlabe ngokugcweleyo sebephosa bafike inkulungwane ezitoba mnembili 779,229. Uhulumende uthi lokhu ethenga lokwamukela uncedo lwamajekiseni ukuzivikela ku-COVID-19 awe-vaccine ngenjongo yokuhlaba abantu abedlula izigidi ezilishumi 10 million ukuze eleZimbabwe livikeleke abayithi i-herd immunity. Ngeviki edluleyo uhulumende uvumile ukubana umsebenzi wokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine usubasinda. Ngakho ke sebenxuse abenhlanganiso ezizimeleyo lamankampani ukuthi babancedise, kodwa besebenzelana labogatsha lwezempilakahle. Lolu daba silolotshelwe ngu-Anastasia Ndlovu, lalubalelwa ngu-Praxedes Jeremiah.
Kele amagabha avuzayo izakhamizi zeGwanda ngodubo lwamanzi kulandela inyathelo lohlangothi lukahulumente olubona ngomsebenzi wamanzi olweZimbabwe National Water Authority izwino lokuvalela umansipala waleli dolobho amanzi ngenxa yesikweledi sesigidi phose esimbili zamadola i-$193.2 million. Lokhu kuza ngesikhathi leli dolobho lilwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Izakhamizi sezibanjwa ngamandla okusebenzisa amanzi angahlanzekanga okulakho okudala eminye imikhuhlane. U-Albert Ncube usipha lolu daba ekhonale eGwanda.
Abahlali beGwanda badla amalahle ngokuvalwa kwamanzi besithi lokho kubafaka engozini yokubamba imikhuhlane enjenge-COVID-19 isihudo leminye. Ngolwesine weviki edluleyo impompi zivuke zomeqha, umansipala wabikela izakhamizi izolo ukuthi lokhu kudalwe kuvalwa kwamanzi izinwa ngenxa yesikwelede. Lokhu sekudalwe ukuba izakhamizi zibuthane ngobuningi lapho zisikha amanzi ezikotsho lasemfuleni okulakho ukudala kumemetheka kwe-COVID-19. Kutsho unkosikazi Betty Spanda esinesakhamuzi seGwanda.
Into leyo yasukela kudala vele, sihlala sivalelwa amanzi. Basivalela amanzi abasitshelile sizathu ukuthi indaba besivalela amanzi. Aphale asitshele ukuthi kule COVID enithi sihlale sigeza izandla nsuku zonke, kodwa amanzi asiwatholi. Ikhansila bakhulumisane labezinwa, thina singena indawo bakhulumisane indawo udubo labo baqedelana.
Okungamazwi asekelwe ngesinye njalo isakhamuzi seGwanda unkosikazi Yvonne Zulu.
Siyahlanzeka njani nxa kungela amanzi? Njalo abantu kuya kuthiwa akumelanga sibuthane, kathesi kodwa khangelayo ukuthi abantu babuthene njani ngendaba zokuthi akulamanzi. Abandikho labo abathola khona i-corona khona.
Ukhansila kwa-Ward 9 umnumzana Gulani Moyo uthi ubhote ngedolobho wazibonela ngawakhe ingozi ekhona ngenxa yokuswelakala kwamanzi.
Lapho kulama-balls khona kuminyene, abantu baphele nzima, lama-maski bayatshila abanye. Indaba le yalimaza abantu beGwanda le, abantu bayalimala and abanye abantu bakhe emthabeza amanzi. Untreated water, abanye as far as amabhophomeni.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Njabulo Siziba uthi umasipala kalamali kungakho sebecele umphathi ntambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni. Umnumzana Bednico Ncube uthi angenele kulolu daba.
Lesikhansela ezinomani sesicele abadala through the ministry of the PTC laye eyidlulisela phambili kuboba kuNcube khona ngalo. Isimo sibi, akula sibili ukuthi ngathi kule mali from our finance department ekhona yeyokuthi sihamba kathe sesiyebhadala inxenye ngo-5 kuyabe kulama. Bear with us, simelele i-response ezavela ku-Minister of State.
Udokotela omkhulu esiqintini seGwanda umnumzana Blessed Gwarimbo uthi ukuswelakala kwamanzi lokhu ngalesi sikhathi se-COVID-19 kuyingozi njalo kulakho ukudala ukukhamuka kwesihudo kuleli dolobho ngoba iningi labantu selisebenzisa amanzi angahlambulukanga. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngesemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-short wave.
Ababalisi bemaphandleni abakumanyana we-Almagametered Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, bathi baqalisile namhla ukuqeqesha abanye abafundi, ikakhulu labo abazabhala imihloliso yabo lonyaka besebenzisa ubulembu be-internet ukwenzela ukuthi bengasaleli emuva kwizifundo zabo. Isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo, uMnumzana Taungana Ndoro, utshela iStudio 7 ukuthi bayalamukela leli nyathelo njalo labo njengohulumende baphakathi kokuphathisa abafundi ngemitshina yokusebenzisa ezifundweni zabo. Isiphathamandla se-ARTUZ uMnumzana Mduduzi Jubane, obefundisa abakusifundo sikagrade 7 lo-grade 6 kwezokulima namuhla, usichazisela okuningi ngalolu hlelo kanye lengxaki ezibhekane labantwana abasemaphandleni.
Ama-online lessons aqalisiwe ikakhulu last week ngoba kwa-implement wakhona ufuna amagrupu abantwana befoka kuma-lessons abo khonapha ama-other subjects, ama-practical subjects, yo-create ama-groups abo. Then abanye ama-language abo create ama-groups abo ukuthi isifike uqalisile kuhle sibili. But i-challenge khona ngokuthi kwabanye abantwana kabakho ngenxa yokuthi i-network kumbe i-access-a amafonzi kubazali because abantwana abaningi basebenzisa ama-gadgets abazali. Njalo futhi into yangikhona ngokuthi umzali uhamba lefoni yakhe, i-challenge khona ngokuthi umzali uhamba lefoni yakhe. So lapho kuya kuthenga kwala ma-lessons nginginforce ukuthi siwayenze after umzali sebenikile emsebenzini. But for the interview ngiyothi mina ngiqalisela mi-last test day and I've seen progress as a teacher, as an agricultural teacher, I've seen progress. Qalisa ngo-6 o'clock sishayise ngo-8 nabaqana sesenza ama-revision nama-discussion there. Abanye manje basalela kuphi ngenxa ye-network. Ngapha ema-town lapho kule network coverage right ku-right, but we are using WhatsApp of which is ngumzali kumayele WhatsApp uyakwanisa uku-accessa ngaphakathi because kule ma-WhatsApp. And esikunjalo nje ama-challenges e-network ngapho bani kuyahlupha khona. But I think the thing is going to improve the situation and just sitting back.
Abantwana ebaqophileyo ngabe emaphandleni kuphela kumbe laba emadolobheni?
Inokuza ikhanya iphile kakhulu ngathi almost 80% zama-learners baprefera i-WhatsApp. Ngabona yinto isiduoming but abanye babe-accessa ama-lessons abo through abalama-emails balokhuza ngama-emails besendela ama-emails besenda ama-assignments abo kuma-emails bekuma-teachers abo. Kulezinye sifunukuintrodusa kubo-Facebook and the like khonokhu lakho yilokuzayehluze but iningi langikhona ikhanya andilokhuza ku-WhatsApp. Then isigaba esiparticipetule kulokuza leyo it's almost ngathi mina i-50% ekhona le eparticipetayo. Abaningi bangikhona ngathi almost 40% ngabe i-rural-wise-ayikawo-artist-isiponsiyangikhona-ayikathinaekasuku maybe i-challenge yama-bundles and the like because we're communicating with other teachers in rural area besithi other colleagues besithi abantwana bangikhona abakwanisa ukuthi ku-accessa because of the bundles and the like. Ngabona namagajes angikhona asikela kuma-rural but some of them in rural areas basiparticipata njalo futhi ngabona le-electricity ozoshajisa amafoni and like kumbe ngiyeli challenge maybe. So kabe sokufuna ukuthi ku-improve kuma-rural areas kube ne-solarization e-electricity lama Wi-Fi ayintroduce esikolo ukwenzela ukuthi abantwana ba-access-e ilokhu through what nesebenzisa i-Wi-Fi. But in urban areas hayi i-Wi-Fi is out there so abantwana abakwanisa uku-access-a utitshe uyahamba ku-Wi-Fi khona ukugezela abantwana. La bantwana bafuna uku-access-a ilokhu zabo babuye around khonapho periphery yakhona basi-access-e but our Wi-Fi.
Lo uMnumzana Mduduzi Jubane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Almagametered Rural Teachers Union of Zimbabwe esixoxelayo eseGokwe. isigodlo someli weZimbabwe kwele Botswana sazise ukuba usuguquka umsebenzi wabo ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19 kulelo lizwe, bekhuthaza ukukhulumisana ngenkundla zebulenjini kanye lakumakhalekhukhwini.
Obona ngokwethulwa kwemibiko esigodlweni lesi eHaveron, umnumzana Francis Chimina utshele umsakazo weStudio 7 ecingweni ukubana elinye lamanyathelo abalithathayo ngelokwehlisa insuku zokusebenza besuka kwezinhlanu besiya kwezine ngeviki ngenjongo yokwehlisa ukuthelelwana lula kwe-COVID-19. Ngesikhathi sesiya emoyeni, uChimina ubelokhu engakaphenduli umbuzo weStudio 7 ukuthi linganani inani labeZimbabwe abahlala kwele Botswana asebetholakale bele-COVID-19. Embikweni owethulwe ngabe-ofisi yomeli weZimbabwe eBotswana bathi abadinga uncedo lokusa othandekayo owemuli ukuba ayengcwatshwa ekhaya esuka elizweni lelo kuzamela bathumele amaphepha adingakalayo besebenzisa ugwalo lwebulenjini i-email kumbe njalo umakhalekhukhwini enkundleni eye-WhatsApp kunombolo ezithi +267 7196 7240. Ingwalo ezidingakalayo nxa umuntu efuna ukuyabeka owemuli ekhaya zibalisa ugwalo olwazisa ngemfa, i-death certificate, olokuhambisa i-passport, ugwalo olutshengisa ukubana umufi kabulawanga yi-COVID-19 kumbe umkhuhlane ongathelelwa abaphilayo abamthwalayo. Kudingakala njalo ugwalo lokuba lesiqiniseko sokuthi isidumbu sivikelwe ukuba singawonakalisi sendleleni, kuthi lalabo abayabe bebulewe yi-COVID-19 kuyabe befakwe ebhokisini elingavulekiyo ele-zinc hermetically filled coffin. Lezi ngwalo kumele njalo zithunyelwe kuhulumende weleBotswana. Okwamanje uhulumende weleBotswana uthi inani labantu asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 selikunkulungwane eziphezu kwekhulu 106,690. Leli gciwane labulala abaphezu kwenkulungwane lengxenye 1,569. Iningi lezigodlo zabameli bamazwe abo kwamanye amazwe emhlabeni jikelele asethethe manyathelo manye ukusebenzela ngasemakhaya, bekhetha ukusebenzela uzulu ngengwalo ezehlukeneyo langenkundla ezizihlukeneyo besebenzisa ubulembu ngama-email kumbe enkundleni zabo-WhatsApp lezinye emizameni yokuvimba ukuthelelwana lula kwaleli gciwane. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, eMelika, nginguPraxedes Jeremiah.
Namhlanje sihlaziya ukukhuphuka kwenani lasebefunyanwa vele COVID-19 eZimbabwe ngalezi nsuku, ikakhulu kuhlasela ngolaka umkhakha omutsha we-Delta variant. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, awecalele Senate lakwele Melika sebesungule ingxoxo yokwethulwa kohlelo lokuhlenga ilizwe
olubiza i-trillion eyodwa yamadola, $1 trillion. Ekuhlaleni kwaleli dali okungajayelekanga kungesonto izolo. Ezinye iziqinti ezedolobheni le-Salt Lake City esigabeni ese-Utah zibhekane lomonakalo omkhulu ngemva kokukhwaza ngolaka kwezulu eline zamcholo elize lesavunguzane izolo. South Korea libike ukubana alikacabangi ukubana liphathe njani uhlelo lwayo lokusebenzelana labebutho lakwelemelika elizweni lelo. UKim Yong-shong, udade wabo womkhokheli wele North Korea uKim Jong-un, uxwayise ukubana ele South Korea lingaqhubeka ngenhlelo zalo zokulolonga abomanyano webutho lalelo lizwe lelemelika kuzahle kudilize yonke imizamo yokwakha ubudlelwano obuhle phakathi kwamazwe omathathu. Tunisia yazise ukubana kulamajekiseni angaba yisigidi esisodwa lengxenye awokuzivikela ku-COVID-19 awe-vaccine avele kwele Italy. Ngolwesihlanu leli lizwe lamukele amanye njalo amajekiseni awe-Moderna avele kwele Melika. Kunje eleTunisia selilahlekelwe ngabantu abangaba zinkulungwane ezingamashumi amabili bebulawa yi-COVID-19. Ukuthaza abantu balelo lizwe ubana bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine ngemva kokwamukela izigidi ezimbili zohlobo lwamajekiseni awe-Sinopharm avele kwele-China. Kulesithembiso sokuthi amanye njalo ayeza kusikhatshana isifitshane esilandelayo. Kunje leli lizwe lilenkulungwane ezingamakhulu edlula amabili alingxenye 256,328 asebehlole bafunyanwe bele COVID-19. Leli gciwane labulala abedlula inkulungwane ezintathu lengxenye 3579.
Uzulu ukhuthazwa ukunakekela impilakahle yakhe ngokusebenzisa indlela ezilula zokuzivikela emkhuhlaneni ngokuhlomisa umzimba ukuze uzivikele wona wodwa kulokumelela ukudinga usizo lokwelatshwa umuntu esegula. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingcwethi zezempilakahle zithi indlela yokuzivikela ekubanjeni imikhuhlane etshiyeneyo ethiwa yi-functional medicine indlela okumele ifundiswe uzulu wonke nje ayizwisise ukuba edinge uncedo. Eyinye yalezi ngcwethi udokotela Nyala Ibhaweni uthi lokhu ngokunye okungaphathisa kakhulu ukuba abantu benqabele imikhuhlane ngokukhetha ukuphila benakekela umzimba kakuhle.
The importance of it is that
le indlela esekela umzimba kundlela onganelisa ukuselapha usebenzisa nje esikutholayo empilweni sokuzonke.
Umnumzana Tinashe Mkabe oyingcwethi kwezemvelo ezisetshenziswa ukuphathisa umzimba okuvela ezihlahleni loba ezingadini ama-herbs othi abantu bengakhangeleli phansi impilo ababephila endulo lapho kwakusetshenziswa ezemvelo ezijiyeneyo ukuvikela imikhuhlane kunye lokwehlisa inhlungu enikeza umzekeliso wamazinyo okwakule ndlela kusukela kudala zokuwanakekela.
Thina ngapha esintwini sile mithi encedisa ukuxubha ama mouthwash, siphinde sibe le mithi eyokuqinisa amazinyo kumbe eyokuqinisa lensini amagums. Siyakwazi ukuthi abanye bandise ukuba nemikhuhlane efana lama bleeding gums, sometimes umoya oyabonga ungacazi oyabuphuma emlonyeni imithi yesintu yakhona ukuthi ikwelaphe lokho.
Kungqoqo wethu labodokotela kuzifo ezitshetshiyeneyo bathi udubo olukhulu ikuphuza kwabantu ukuyahlolwa lapho behlelwe izinhlungu umzimba ugcine usehluleka ukuzivikela. Bethi ukuvikela kuvele kwedlula ukumelela ukwelatshwa. Ingcwethi ezibona ngokudla okwakha umzimba lokuhlomisa umzimba, ama-nutritionist bathi ukudla nje okulungileyo yikho okuqinisa lokuvikela umzimba, njengokuchasisa kukankosazana Shelley Mpofu.
Udle umganu wakho, ule carbohydrate, protein, fat, vitamins and some minerals and water.
Abanye esikhulume labo bathi imithi yama herbs bayisebenzisa lapha nalapha kusiya ngohlobo lodubo ababhekana nalo, noma bethandabuzile ke ukukhuluma emoyeni. Kodwa abanye ikakhulu abasakhulayo bethi abakaze beyizame ngoba bengayethembi.
I don't trust herbs and would rather go to a doctor instead of.
Njengami limithi angiyisebenzisi, ngikhetha nje ukuya kubodokotela bakulezinsuku.
Ingcitshi zithi ama micronutrients lawa atholakala kudleni esikutholayo kalula nje, okungamelanga sikukhangelele phansi okwengezelela amasoja omzimba okufana lempida enjengabobhobola olude, isitshwala senyawuthi lokunye. Ukudla okunjengenhlanzi, amazambani ezithelo, imbida, imbambayila lokunye okunjalo lakho kuphathisa kakhulu. Odokotela bathi impilakahle yomuntu ingathuthukiswa ngokuba nomkhuba omuhle wokuhlala ke behlola umzimba wabo bevakatshela kubodokotela uba behlolwe, kuhlolwa ke kuhlanganisela namazinyo. Omama labo bakhuthazwa ukuhlala behlolwa ukuze imikhuhlane enjengemvunguzane yebele loba eyomlomo wesibeletho ingabonakala kusesemaduze ilakho ukwelatshwa kulokuza nxa isiletha inhlungu zomzimba. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Semidlalo, abenhlanganiso yabaqeqeshi bomdlalo wenguqu yeZimbabwe Soccer Coaches Association bakhuthaza bonke abaphathelane lalo mdlalo ukuba behlatshwe ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19 ukuze ezemidlalo zivunyelwe elizweni. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iziphathamandla zeZimbabwe Soccer Coaches Association iziska emhlubulweni wakobulawayo zibe lomhlangano leziphathamandla zenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwezemidlalo elizweni yeSport and Recreation Commission ensukwini ezidlileyo zidinga ukuchasiselwa ngokuphenduka kwezemidlalo zona ezimiswe ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Unobhala jikelele wenhlanganiso yeziska kobulawayo uMorris Mkwiti uthi abaphumela kho emhlanganweni lo yikuba kumele abantu bonke bahlabe ijekiseni ezokuvikela emkhuhlaneni weCOVID-19 ukuze kwehle inani labantu ababanjwa umkhuhlane lo.
Thina abokhotha bebhora sikhuthaza ama players wonke ukuthi behambe bevaccinate ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki, ukwenzela ukuthi lati sibuyele ebhoreni ngokuphangisa. Kuthaza wonke umuntu othanda ibhora lama players labokhotha lama administrators lokuqakathekile ukwenzela ukuthi umdlalo wethu ephambili webhora.
Linkuthazo evela kuhlanganiso yeziskayiza ngemva kokuba inhlanganiso yePremier Soccer League layamaqembu wadlala kusigaba saphezulu ukuba kuthi kufika ngolwesibili mhlazi intathu kunyanga kancaba abe esehlabise abadlali lenkokheli njengengxenye imizamo yokuba amaqembu abuyele enkundleni nxa ingathola imvumo. Inhlanganiso ye-PSL ikhangelele ukuba iqedise imidlalo yenkezo yeChibugu yona yamiswa iphakathi laphakathi iphinde njalo iqhube imidlalo yeligi. Imidlalo yeligi igcine ukudlala kuleZimbabwe ngomnyaka ka-2019 njalo nyakenye kwehlule ukuba idlalwe. Ukungabi khona kwemidlalo yeligi ngesinye isizathu esiphiwe ngumqeqeshi kwiqembu lesizwe uDrav Goloka Rusic njengembangela yokuba iqembu lama-Warriors lingaqhubi kuhle komncintiswano we-CHAN kanye lowe-COSAFA. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngimuJoseph Njanji.
Lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kwelunye uhlelo lwethu oluka 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela. ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.